manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndingonamata kuburikidza neapiyo yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least takapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwo adzinoti akaitwa nyaya yavalasti maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbowo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu gumi nemana dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere, valasti maenge hama, vafinias natarikwa, pamwe namuzvare yuvhone musarurwa, wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri, gweta revasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vati dare repamusoro rakakanganisa, parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa, vati kunyange hazvo muzvare musarurwa vakaburitswa mujeri, mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika, zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva. Kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairadza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vaPetros Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati dare repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo, saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza. Kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana mwekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinirwa navachaus kwaramba vano rimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehigh court harina kunge ranyatso kwenenzvera nekudonongodza umbowo hwakapiwa. Nyaya iyi nyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda endi neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Panyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai isina kubata vakomana ava nemhosva uye nekuvaendesa kujere for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaikoti harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka, asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana vane musikana uyu vakwanise kuwana ngowachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafunga nyaunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namai Rita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai Muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tungamiriri Madzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo, nekuti chara chokwadi pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Semutedza. Zvino zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira, but ndiri kungonamata kuburikidza neappeal yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze, because it's not munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake, because tara iko zvinezvi vana vavo havatorina kana maschool fees. Madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya chacho, nochi ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuchamhuri dzavo. Nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe, mhuri dzavo dziri kusiririsa hadzina kana pekuchangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linette Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezveutano Dr. Ubhadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Aruya asina certificate yekuti ari negative kuti avonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva, muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva. Anongonzi tatenda mauya asi maakudzokera zvakare kwamava. Muzouya kana mani chiti pachakakwana. Chinotaridza kuti ini utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wavo iwayo. Tirikuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubva musi.
Kusvika musi wa1 Kurume, Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tambori Nyoka Vati kunyange hazo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kunge tine mamezhazi atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaine macertificates aefeki, hatina mukana wekugona kutesa izvozvo. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majeri emuZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Vaziyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe-kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo yavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo we Zimbabwe na Algeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanoti Pete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda makwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Pana tarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti va Biden vakahwina ku South Carolina ne nyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavhotera.
Indiri kuona vaSanders vachahwina big ku California, vachahwina big futi ku Texas, I think Texas, and then among small states varikutarisirwa kuti vachahwina futi. But uku ndokwandoona kuti vachapula madelegates akawanda nhasi, saka mamwe handi mawina take all. Saka ndiri kuona vachikwanisa kuvanidza madelegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei vaMike Bloomberg?
VaBloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikangidzana mukasahwina muchaita sei, vakati ivo ini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumuno uendenichiunofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa. Havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro paCNN vanheru vaBiden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pavaBloomberg. Saka ndiri kuona kuti vaBloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrat anenge abudirira ndichamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sekuti vachaenda kuna vaSanders. Ndo maonero andichaita, nokuti kutsoropodzwa kwavakaita vanhezero manheru navaBiden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanga nonga nonga ipapo?
I think my Warren vanenge kuona kwangu vanenge vazopera, I think vanenge vachaperera pasuba chizi. But handisi kuziva kuti vachasupportani, I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar na uyu Buttigieg. I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasuba Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden vanga vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ndiri kuona sekuti vaSanders ndo vachabudirira even though pachizoita havo utongwa kuchazoitika mupamberi. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavhoters here.
Vanga varisa chigaro veZanu PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyira tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uyo akaisa munhapwa vanhu 30 pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippines reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfura mumwe muchengetedzi apa aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 160 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Bangare ya IMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari Vatenda Ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kweIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinoisa renonzi Article 4 report richitaura kuti muri maConnewall vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari ende staff monitor program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsire matsotsa. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende, and maCommercial Bank hauende, because mari yacho ndibhoza hauna chitupa cheIMF chinokupa 10 billion of health. Ukaona varume vaakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vaakutorera mamasivu sero ndari kutambura vachinzi 2.5% izvinhu zvisina musoro, ukaona varume vaakuita inonzi roller mill committee, hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu Dr. John Mangudya vati ndezvemugotsi matsuro.
Hakuna kana zvadaro. Munhu odaude kuvhundisa vanhu chete zvemahara kuti anavhunduke dzokunyepa zviya zvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kuchidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kuti kana kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa, saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana, zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Michael Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoko takaresisa aya tinoti maerratic rain so mukaona mvura yacho yainaya zvisina setemu yajairirwa navarimi kandi pane nyaya futi yeunderutilization of farms in our country ndosamakaona mukuru wedu wenyika akaita another land ot yekuti land must be distributed ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasa ndopatinzoti zive chitiki chatine simba nepashonina dzacho ngavapiwe ivo minda somone tinofunga kuti nyaya yenzara inoita shoma munyika medu
tinonzwa sangano reworld food program vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino tipewo maondero enyu pamusoro pemaondero ava
ipapo ndinowira navo bhoti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month tinovachinja tichida tarisiri because zimbabwe yaimbori bread basket of africa vaiona kuti taakupima chibagwe wheat and everything minda yedu haisanisana nemazvo pari kuitwa land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho
tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa
economy yes it might contribute a bit but not that much because the government in a program ari kuti yecommand agriculture yekupa mainputs kumafarmers then tine presidential input scheme iyo inobata over 1.8 million mahousehold which means in terms of mamiriro enyika mafarmers ari kupiwa zvikwanisa zvekuti vashandise but vacho vakagarira minda yedu havasi kuishandisa nemazvo then secondly also near the corruption yetambuka ichingotaura kuti vanhu vari kupiwa mainputs ecommand vachitengesa input ndeyekurimisa haizi yekutengesa munhu kana achinga apiwa mainputs e100 hectares ngaadzvare mainputs e100 hectares
nyaya iyi inogadziriswa sei imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya muchizobatsira mhuri yezimbabwe
isu sevechidiki sebato redu reyouth in agriculture tiri kutaura nehurumende kuti tauya land audit minda ngaipwe vanhu vechidiki then tapinda ipapo hatingoda minda chese tinoda kuti produce so tiri kuitana magroups maclusters yekuti avanorima zvakati avanorima zvakati avanorima zvakati tobhoora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti isurvive for year hatikwanisi here kuzviita isusu internally tengeda futi hurumende yedu because efarmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga is very successful farmer weve engage the government kuti vatipe mairrigation facilities
vanga vari vajohn muchenje vanove mukuru wesangano reyouth in agriculture apex council vachitaura vari parunhare vari muharare namike hove westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
Yes, how are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezvo kuti ndiri kuno kuchi town. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Zvino kwakaumu hakuna so far zvino hakuna major tomboitika. Izvi nhasi yacho hana major ndati ndao hapingo.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaiko haitorina kutombobhura yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Ndinoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration kuri kuna demonstration kuti pane pane vanhu 10 pane vanhu 20 anotoziva kuti vange mahungu vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo demonstration inoita demonstration because izvinhu zvakaitika senge zvakaitika masainizi zvinotokonzera kuti paki yemdc itorengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dot achirohwa ndozofanira 10 15 vanga vara road vamwe vatanzwa vakatema mupurisa
imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudzai
vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo
vachiti chii
hadizi mutauri yadzo kana makaona maimages emusi saturday paiita kunge pari kutsva area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masaturday
imimi muri kuzvigona sei muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwisa
chingori chiindigenous takutongoita zvese dzatai tiwane mari because basa unorowana kupi ende ukamirira kuti zvinhu zvanhu nyika yacho kuti tichazonaka ita inonaka rini since 2000 chingonetseka chete so wehed after to use tatodzvaira povhati yacho isusu tinoinoita inonzi brick molding tatotengesa mabrick ndozvinototara nyika izvozvo tinotengesa mabricks totosupplya vamacustomers vedu akanyowa ndamadiasporans akaita kunge semi ndokunonyanyodza macustomer totengesa mabricks otazvitengesa online vakawaa vari kunze kwenyika ndo varoda kuvata kuzimbabwe vanhu vandotara nyika inyanya south africa nanaamerica australia out ndokutoone maclients edu akatowa
Musakangano chirongwa cheThe Connection na 8pm apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyizikadi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walambulela kuStudio 7, olwesibili mhlaka 3 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe athiyeneyo elizweni balembono ethiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olwe Robert Gabriel Mkaze National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lama-Democrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezijeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday wenziwa ezigabeni ezilitshumi lane ezigoqela eVirginia. Abangqikelana kukhetho lanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa leNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacaci njengoba sithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abathakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana loButtigieg noKlobuchar loStayer bonke baphumile ngenza kweSouth Carolina. So ngombono wami sekungabi ukuthi uBiden uselabakhokhela bangani baningi ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba asebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hayi ngombono wami ngani hayi uBiden ngani hayi sekungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg kwathi uKlobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumqekana nje usevukile, selejahelithe
abantu bokusekhalethi hayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground. Alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeziko ephelileyo kusanti uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
But umuchikelo bhanga katesikungene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba. Besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, ukuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini. Bawubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamiswa yini. Njalo sinanzelela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni e-Alabama ngesonto kuthi abantu bamflathela, abantu basuka bamflathela kuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginjani ngimxolelanga. Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uzalokhe eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kankosikazi uWarren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo uWarren libhize elihle yini lokusupport. Sengifuna ukutsho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi. Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama 90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze bengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yikugugu yokuguquka kwesimo somkhathi yokubangele ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okutshiwo inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Siyazilanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esithi ubuhlungu kakhulu lesimo ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi ilizwe elikade liyi-bread basket ye-Africa indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%. Kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu yi-climate change. Sikhayelane le drought elizweni sifela last year izulu alinanga kuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadula ukuya abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplya ngama-RTGS sokuba yinto sibili ehlupha abalimi bona bengavunanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo so ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba
kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi
uhulumende kukhona akwenzayo kodwa nawe uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya uyanika inhlanyelo emakhaya kodwa inhlanyelo leyi yaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe
sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi bathintula udaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe hlanyelo kodwa abasebenzi baphongauhlala nje wena ungathini ngalokho bhuti
udaba lolu luyahlupha sibili abantu labo baqinisile yazi ukubana sisove uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program kunabantu abaphiwa amasimu bahlalele amasimu akulanto abayenzayo bona balima utshani abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe njalo abanye bakhona besike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo bethengisa inhlanyelo leziyana kungelanto eyenzakalayo udibo lolu lukhulu sibili
ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe
ye ilizwe kumele liphumelele kumele ku-investe kwabathi ungakhangela ngesikhathi sithatha iland from amakhiwa abantu okuthiwa ngama-youth ngabantu ababele minyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line minyaka sengama-40 something so akula abatsha abalalenzi kathesi ilizwe lelo kubana liphumelele kumele kunike abatsha imhlabathi
lo-ke ngumnumzana Khuta Kwashemusaka olilunga lenhlanganiso ye-Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni eseHarare
Yebo 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 mthakatho muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm esilulethulela kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465-0318 lakho njalo kusixhuma kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 pm
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo komomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhu lelo lizwe lathola uzibuswe ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo lithengiselane lamanye amazwe njalo lifeze uhlelo lokuthi eleZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030. Uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Vulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo ebisetshenziswa njengemali yeZimbabwe kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazigulela. Ukusebenzisa idolari yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni ukukabili angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesithiwa kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ilizwe elincane kangaka elingilize. Lokho singivumela nakho. Kodwa esingavumelani khona namhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi sicethe lonke udubo lonto lolukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yatupa sobile empeleni abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho khesi uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayoda abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini le bayayiyala abanikazezitolo bayala ukuthi bakoda izinto ngayo. Even nje lawe nxa usiya kudla khonapha ezikotokotweni abasayithathi imali naleyi sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even uthenga amatamatisi phandle laphana sokulokhu sokuludinga ama-coins mba ama-rand ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa irandi yeSouth Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in this dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba yedola yikuthi uvume futhi ukuthi idola lilenkinga zalo abakuthi ngesikhiwa is attracting international rand seekers in the arbitrage into the economy. Unxa uzozama ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili iza kwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifananayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Ukuthi kuvele nje ukulungisa kwelizwe yikuthi sisukume sigoqe imisila sithi thina asinamali yethu njalo ukuthi ilizwe lethu liphuphuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi. Ibese sibopha wonke umuntu ongabe echatha ama-prize akhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho kube lo mthetho oqinileyo namaphorisa aqinileyo ngaleyo ndlela hhayi ilizwe lingathuthuka. Ayilokhu abakuzama nokho usuza kuluthuthukisa ilizwe Unfortunately, kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okwedlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisaswanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengi Wesibanda umongikazi kwesinye isibhedlela se-Manchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye esingakwenza. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
Unkosazana Saneliso Yamabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena lase-UK, okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. Sokumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu, but ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus. I'm worried.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi uzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. Unkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu, so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye le city le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besenilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama-non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele yatholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002 sasila i-SARS, SARS yayivela kuma-bats. Coronavirus le ntsha, coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye wona yavele enyokeni, and the song siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ziyatholakala inyoka arasibangela ma umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebo
sithi ngama-symptom nxa sugula ngumkhuhlane lo we-coronavirus kuyabe kunjengeflu nje. Uyabukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi uvele le-temperature le-fever. Singamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama-test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizwa ungani awuzwa kuhle, uyakuya umele uhambe uyobona odokotela, siyenza ama-test.
Igcikwane le-corona alirapheki kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licibe liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebo uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Kuyake kumele nxa ukhwehlela uvale umlomo, uvale amakhala, wenzele ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ungabamba amakhala, sikhwehlela, kuyakumele ukuthi ugeze izandla esikhathini esiningi siyabe sithi kuyakumele ukuthi sisebenzise sithi alcohol wipe, but xa ukuthi akutholakali, you know, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepha nje ukwenzela ukuthi, you know, sikwanisa ukuthi sibulale igciwane leli.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke kuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52, njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliana. Baningi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea nakumanye amazwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ikamela mungu Ezra Jesus Banda.
Ntomba sana mina nawe siya chandana, nhliziyo yami ingenyako, eyakho ngeyami. Uma ngikuboni ngodwa yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami.
Thank you.
ke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa ngutamalo thina silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha emelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe. I-World Food Program ithi lo nyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.